Pano mugira utaura taura nesango moyo mao vanesha. Oh vanesha.